manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 11 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anoshaya nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo neZuro. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwanasikana.
Takava nemufaro wakanyanya kugashira nawo uye kuti isu tisu tabudikira. Pamusangano yakati wande yanga ichinge yakasharwa. Saka kunzi tisu tawana Nobel Peace Prize gore rino. Ini zvinhu zvakandidzamira. Takava nemufaro wakanyanya.
World Food Program yopiwa mubairo weNobel Peace Prize wegore rino. Munau dzemitambo tichakupai zvabuda pamutambo weZimbabwe neMalawi. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti neZuro kuBulawayo kwakafa mumwe munhu mumwe chete nechirwere cheCOVID-19 zvinoreva kuti varasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere ichi munyika vasvika mazana maviri ane makumi matatu kana kuti 230. NeZuro vanhu gumi nevatanhatu vasina nhoroondo yekufamba kunze kwenyika vakabatwa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi nyika yose vave zviuru masere negumi kana kuti 810,000. Pavanhu ava vapora vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 6,492. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu gumi nevasere neZuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi masere nevasere kana kuti 1,288. Uwandu watazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzakaitwa neZuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nezvisere zvine zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 38,196. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 691,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nevanomwe kana kuti 37 million. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi manomwe nezvitatu kana kuti 1,073,000. America ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vafa nekubatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvina kana kuti 214,000. Dzimwe nyika dzine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi dzinosanganisira Brazil, India, Mexico neBritain. Pasi rose vanhu vemuAfrica ndoo vashoma vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Ko, chii chiri kupa kuti vanhu vemuAfrica vasanyanya kufa nechirwere ichi zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America? Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida.
Muchaona kuti muAfrica chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chakazopindavo asi chambotanga chabata vana China, vana Europe, kurevayo vana Italy, vana Spain, vana UK, vana France, ichichizopararirawo kuAmerica, ichizoenda kunana Brazil kunana Russia vana India ndokwa akuratidza kuti mafigiri akawanda achizosvika kwa Africa.
Saka izvi zvinorevei takatarisa nyika dzemu Africa.
Nyaya inongovapo ndeyekuti ndofunga vakuru vanotaura chakatanga ndochakachenjedza. Saka vanhu vakanga pasirose nyangwe neve vezveutano mascientists vanga vasinganyatsikuziva nezvechirwere ichi. Saka paita pachiuya information yakawanda ruzivo vekuAfrica vaiudziwawo vakabva vakurumidza kutsvaka zvaifanira kudzivirira utachiona hweCovid ihohu. Ndosaka makaona kuti nyaya iya yekunzi pekai mamaski, shandisai masanitizer, gezai maoko nemvura nesipo, uye musanyanya kubatana pakufamba kana pakugarisana, itai iya inonzi social distancing yekuti mwari uku mwari uku. Zvakawanda zvakauya chisati chanyanya kutekeshera muno muAfrica. Saka izvozvo zvakabatsira kuti pave nechenjedzo.
Muunga pamwenzaniso here ipapa Dr. Mike?
Tatoona kuti semafigiri akawanda muAfrica kana nyangwe takatarira muno muZimbabwe akauya nokuda kwevakanga vari kunyika dzakanga dzava neutachiona hweCovid ihwo hwatekeshera. Muchatoona kuti vanhu vazhinji zvichakazouya muno nevanhu vakanga vabva kunana Europe kunana America ikoko, uye zvikuru kana achitarira muregion ino yedu muno muSouth Africa nana Botswana, ndokutotanga kwakaita kuti utachiona hupinde muZimbabwe uchizopararira. Saka izvozvo zvakabatsira Africa kuti yakava nechenjedzo.
Asi ndezvipo zvimwe zvakapa kuti chirwere chisanyanye kupararira muAfrica.
Kana takatarira muno muAfrica, chirwere chinonyanya kubata vati kure zvikuru vari above 60. Vanenge vachitarisirwa kuti vane zvirwere zvakaita sana BP, vana sugar kana makensa aya, ndo zvakasionekwa kunyika kwadzakabata kuti zvainyanya kubata vezera rati kurei kudarika zera rechidiki. MuAfrica vazhinji varimo vakawanda zvikuru ndevezera rechidiki, vatingati vari below 60 kana zvichienzaniswa nevari above 60. Saka izvi zvinobatsirawo kuti vanobatwawo nacho vaite sevashoma kudarika dzimwe nyika. Uye tichitarirawo kuti kunyika dziri kunana Europe iko kunana America yaiva nguva yechando zvikuru. Ndosaka kuda zvakanyanya kuvabata kuno kwakuchine zuva kwazvakatanga kunana February, March, January kuyawo. Saka flu dzaiva shoma zvingaitawo chirwere ichocho chipararire. Saka ndezvimwe zvakabatsirawo muAfrica izvozvo.
Nyanzvi munyadzi zveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program kana kuti WFP ndiro rakawana mubairo we2020 Nobel Peace Prize. Uyu mubairo wekutanga kupiwa sangano iri kubva zvarakavambwa muna 1961, kunyange hazvo rakazotanga basa raro zviri pamutemo muna 1963. Sangano rinopa mubairo uyu gore rega rega reNorwegian Nobel Committee rinotiraka pa WFP mubairo uyu gore rino, sezvo sangano iri richishanda zvakasimba mukudzivirira kuti nzara isashandiswe sechombo chehondo nekunetsana kwevanhu pasi rose. WFP ichatambidzwa mubairo uyu zviri pamutemo musi wa10 zvita gore rino pamabiko achaitirwa muguta guru reNorway reOslo. Mubairo uyu unouya nemari inoita mamiriyoni 10 yemaSwedish krona, iyo inoenzana nemiriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica. WFP yakabatsira gore rapera nechikafu kuvanhu vanosvika zana remamiriyoni munyika makumi masere nesere kusanganisira Zimbabwe. Gore rino sangano iri rinoti riri kurwisa nzara munyika dzakawanda idzo dziri kuvhiringidzwa nechirwere cheCovid-19, uye rakakwanisa kuunganidza mari inosvika mabhiriyoni masere emadhora ekuAmerica. Mutauriri weWFP vaThompson Piri vanoti vari kufara zvikuru kuti sangano ravo rakaremekedzwa nemubairo uyu, izvo zvisati zvamboitika munhoroondo yesangano iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Chakanga ni mfaro wakanyanya kugashira na uye kutisu tisu tabudikira. Kwa msangano yakati wande yanga ichinge ya kasharwa. Saka kuinzi tisu tawana Nobel Peace Prize gorerino. Ini zinu zakandi dzamira. Chakanga ni mfaro wakanyanya se sangano. Chakanga ni mfaro wakapfuriki za tichiru ungozana ni kufara kushika pare nasi. Chukunya isa kufari la isusu. Kwete kuti tisu tanzi tingangwe nziti no gona. Kana uji tisu tajita. Chukunya isa kufarira kuti musangano wedu wane makura akawanda wane makura anodarika makumi mashanu akandiko kekutanga kuti isu taremekedzwa tapuwa chinhu ichochi kuti tinzi nasi ndisu tawinawo Nobel Peace Prize tinoshandira hongu zvenzara asiwo tinoshandira kuunza runyaro patinoenda nechikafu munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose saka tine mufaro wakawedzera.
Zimbabwe imwe yenyika dziri kubatsirwa nechikafu nesangano renyu, rubatsiro urwu rwakamira sei pari zvino takatarisana neZimbabwe?
Kune vanhu vatiri kubatsira vanogona kusvika mamiriyoni mana munyika yeZimbabwe pari nhasi. Vanhu vari kutambiriswa chikafu zvikuru sei pamwedzi ino kubva muna Gumiguru mbudzi patinonobata zvita kunyangwe ndira ukadzi kunosvika muna Nakurume vanhu vanenge vasati vagona kukohwa kubva muminda mavo. Saka ipapo vanhu tinoona sekuti ndopavanonyanyisa kushupika kuti vawane zvokudya zvikuru sei vanhu vari mumaruva. Saka tiri kuvabatsira kuvapa chikafu chinosanganisira chibagwe, mafuta, pamwe nebinzi. Uyewozve tiri kubatsira vanhu vakawanda munyika yeZimbabwe kuti tigadzirise madiridziro maduku. Vamwe vanoda kuita zvekubata hove tichivabatsira. Ichi chirongwa chatinoita chatinoti Food Assistance for Assets. Tinopa vanhu chikafu vatinenge takasarudza vaya vachakasimba kuti vagone kushanda pakugadzira madiridziro, pakugadzira zvakasiyana siyana zvinogona kuzoita kuti mangwana munharaunda dzavagere vange vachiwana zvokutya zvakakwana.
Pane matambudziko here amunosangana nawo sesangano mukutsvagira chikafu nyika dzakaita seZimbabwe?
Ndingangoti nini, mugore ra2020 vanotibatsira shamwari dzedu dziya dzokunze aiwa dzakamira-mira chose, vakamira nesu zvakanyanya. Pasi rose isusu takakwanisa kuti vatipe mari yakawanda inokwana kuita iyo mabhiriyoni 8 mugore ra2020 chete. Iyi imari yatisati takambowana kubva tichitanga basa irori. Hatisati takambowana mari yakawanda kudaro. Asizve tawana mari yakawanda kudaro pasi rose panga pasati pasangana nedambudziko ratava naro recoronavirus. Saka parakazoitika dambudziko iri ndingango takaona kuwandu hwavanhu vanoda rubetsero rwedu huchiwedzera. Izvi zvinosanganisira kunyangwe nevanhu vanga variwo vari muZimbabwe. Ndingangoti ndo dambudziko guru ratinosisangana naro rokutsvaka mari kuti mari iyoyo tikange taiwana, taiwana nenguva yakanaka here inozoita kuti tigone kunotenga chikafu kwatinenge tachiwana tigogona kuchiunza kune vavo vanenge vasangana nedambudziko rezhara. Ndo dambudziko guru ratinosisangana sisangana naro. Ndichitaura nemwe kudai tine dambudziko rokuti tiri kutotsvaka mamiriyoni mazana matatu ekuti tibatsire veruzhinji vemuZimbabwe vangangovawo vasangana nedambudziko renzara.
Tinonzwa nguva zhinji vapiri kuti vanopikisa muZimbabwe vari kunyimwa chikafu. Dambudziko iri rinosvikawo here kunzeve dzenyu dzeWFP?
Tinoshushikana zvakanyanya tikanzwa kuti pane chingangova chingaitika kuti munhu anenge asangana nedambudziko renzara asagone kuwana chokuti azvibatsire kana kuti chikafu. Asi ndoda kudaira kuti ini mukati menyika yeZimbabwe tinowana rutsigiro rwakanyanya kunharaunda, madzishe, vamapoka akasiyana siyana ezvematongerwo enyika vanoita muonera pamwe chaiwo chaiwo. Vanotibatsira zvakanyanya ende idambudziko rokuti hatinyanyisi kusangana nedambudziko rakadaro. Zvichinge zvaitika kuda pano napo savanhu unogona kudzwa kunzi pakati panenge pane dambudziko, tinokasira tazvigadzirisa pamwe chete kana vanhu. Asi iri harisi dambudziko guru ratinonyanyosangana naro munyika yeZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weWFP vaThomson Piri vachitaura naRay Choto weStudio 7 vanga vari parunare kuSwitzerland. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vakawanda vemuLouisiana muAmerica vasara vasina pekugara mushure mekuparadzirwa dzimba nemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Hurricane Delta. Mvura iyi yakatanga kurova nzvimbo iyi nemusi wechishanu. Hapana hapo munhu anzi afa nekuda kwedutu mupengo iri kusvika pari zvino, asi kune vanhu 32 vakafa nekufema mweya wemajenareta avainge vabatidza. Kunyangwe hazvo ukasha hwedutu mupengo iri huri kudzikira, nzvimbo dzakaita seTexas neMississippi dziri kunzi dzigare dzakagadzirira mafashamu emvura. Varayiridzi vanosvika zviuru zvitatu kuCameroon varamba rubatsiro rwange rwabva kuhurumende rwekuti vaperekedzwe nemauto kuzvikoro zvavakatiza mushure mekurwiswa. MuCameroon mune hondo pakati pematunhu anotaura rurimi rwechiFrench neanotaura Chirungu. Zvikoro izvi zvatopedza makore mana zvakavharwa nenyaya yehondo iyi. Matunhu anotaura Chirungu anoti ave kuda kuzvitonga. Vanhu vanosvika 40 vanonzi neZuro Manheru vakarwisa imwe kamba yemapurisa muParis kuFrance. Hapana mupurisa akakuvara kana munhu akasungwa pachiitiko ichi. Meya wedhorobha reChampagne, Valoration, vanoti kurwiswa kwekamba yemapurisa kunogona kunge kwakakonzerwa nevanhu vasina kufara nenjodzi yemumugwagwa iri kunzi yakakonzereswa nemapurisa. Asi hurumende inoti mhirizhonga iyi iri kukonzerwa nevanotengesa zvinodhaka vasiri kufara nekuti iri kuda kumisa mabasa aya munzvimbo iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Anita Chinyani wesangano reWe Lead Trust. Tiri kukurukura nezvezuva reInternational Day of the Girl Child rakanangana nekukurudzira pasi rose kuti vape mwanasikana mikana yakaenzana yekuzvisimudzira neiyo inopiwa vanakomana. Ngatinzwei maonero amuzvare Chinyani pamusoro pezvenyaya iyi. Muzvare Anita Chinyani, ndinomukamuchira muchirongwa, makadii henyu? Aiwa, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Tiudzeiwo maondo renyu pamusoro pezvekukosha kwezvezuva iri.
Zuva iri rakakosha pasi rose nenyaya yekuti vanasikana kubvira kudhara vakanga tisingati vanga vakadzvinyirirwa panyaya dzekuenda kuchikoro, panyaya dzemabasa avainzi avanokwanisa kuyayo aya vakwanise kuita. Zuva iri rakagadzirwa kuti tirimiririre vana vasikana kuti vakwanisewo kuenda kuchikoro, vakwanisewo kuonekwa kunzi zvinokwanisika nevarume vanokwanisa kuzviitawo. Vanhu vanofanira kudzidza kuti vasikana havangofanira kungogara kumba vachingoita basa remumba. Vana vasikana vanokwanisawo kubatsira kusimudzirwa kwenyika.
Tiri panyaya imwe chete yevanasikana vachipiwawo mikana yakaenzana nevanakomana. Nemaondo renyu mungati zviri kuitika pasi rose here? Even tichitarisa zviri kuitika munyika, nemaondo renyu mungati munyika zviri kuitika here?
Tinokwanisa kuti zviri kuitika to a certain extent, but pane pasiri kunyatsosvika. Tingangodaro pati iri kufanira kuva ichiitwa nevabereki. Hurumende yedu yakaisa zvinhu zvinokwanisa kubatsira vasikana, asi tine vaya vabereki vasingafunge kuti vanasikana vanofanira kuenda kuchikoro. Vanofunga kuti wake mwana nekuti mwana musikana anofanira kuteedzera zvinoitwa mumba mavo and haafaniri kuita zvinoitwa nevamwe vana vasikana. And munoona kuti on that note vana vasikana anogona kunzwa kuti mwana wehurumende uri mwana wangu, saka unoita saka vari kuramba vakadzvinyirirwa. Hurumende yedu iri kubatsira vana vasikana, asi mukati medzimba umu mune imwe futi problem inoda kuaddressa.
Mungatiudzawo zvizere pamusoro pezvematambudziko ari kutarisana nevanasikana here munyika?
Dambudziko rokutanga ini nyaya kuenda kuchikoro kubwa kudara wana masikana vai junior wapanyaze kuenda kuchikoro saka waka tustariri rani nyaya yoyo chikadaktari sa matambuzi kwa nuundu kwa ni mwana masikana kusenda kuchikoro wani ndo parkurozu wana masikana kushika zera rekuto wanafana kungira chororwa muku usende sa wana kuchikoro ndo mkwita wana matapuri rani ushiwere jaka sanga nsira nana HIV nyaya kusama masina kudiza zikoreji piri rire kuti my family planning services mwana kumara anonsi anonu chicha uzwa mahara asisa ziwa kwangu mwana sikana anfana kunu badara kuti ave achipiwa ama family planning services kune maklinik sedu anumono Mzimbabwe takatarisa nyayoyo chichaona kuti vamwe vatarikiza kuyenda kunobatsirwa nenyaya kuti havana mari yekubhadhara kuti vange vachikwanisa kuwana rubatsiro irworo
zvino tiri panyaya imwe chete yematambudziko acho nemaondero enyu nyaya yacho inozogadziriswa sei
ndinofungidzira kuti panyaya yechikoro vana vasikana vanofanira kuvana vasikana zvigadziriswe izvozvo vana vasikana vanofanira kutoenda kuchikoro mahara because ikodzero yavo kuenda kuchikoro vana vasikana vanofanira kupiwa sanitary wear tanichitaura iye nemutengo wakadzikira kuti vakwanisewo kuimprove my health issues avo vana vasikana vanofanira kupiwa mikana yekukwikwidzana nevakomana izere
tichipeta edu hurukuro yedu ndanchikumbira kuti mukande mazwi enyopedzisira ekurudziro especially kune vanasikana vari kuteerera hurukuro yedu izvezvi
kune vanasikana vari kuteerera hurukuro yedu ivai netariro rambai muchishingirira zvinoita chete and ndoda kukukurudzirai kuti pamunoenda kuchikoro zivai kuti takanga takadzvinyirwa kubva kudhara saka mukana mukawanawo kuendeswa kuchikoro kwikidzanai navo vakomana ivavo nekuti dzidzo ndiyo yega inokwanisa kutisimudzira sevanasikana
aiwa takunzwa zvakanaka muzvari anoita chinyani tinotenda zvikurusa nekutora nguva muchipinda muchirongwa chedu chevechidiki
nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusiwechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection anokonekai nemufaro ndinowenyu Maikove babai
tinotenda zvikuru Mike makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pashortwave iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondi pasimba Jesu simba rangu simba rangu
vatereri tinosangana zvekare mune zvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinopedzisa nyaya yekuti sei Mwari asisatauri nevanhu zvaaita mazuva akare tatsikwa namufundisi Gladman Kapfumvute mufundisi Kapfumvute kutaura kwamwari kuvanhu kwakagoma here
kutaura kwamwari kuvanhu hakuna kuguma tinozwa kubva mubhebhura kuti mwari akadaidza avo akatuma kutaura soko ravo vakadai sevaprofita tinonzwa mwari achidaidza muprofita Isaiah achiti ndingatumaniko ndiani angatiendera Isaiah anopindura achiti ndiri pano ini nditumei Isaiah 6 verse 8 zvekudaidzwa kwaIsaiah tinozvinzwa mutestamendi tsaro mutestamendi itsva tinozwa nezvekudaidzwa kwevanhu vakadai savana mupostori Peter namupostori Paul sezvo mwari akadaidza vanhu vanoti muprofita Isaiah namupostori Paul naPeter kutaura soko ravo nanhasi mwari vari kudaidza
Mwari achiri kutaura sei uye ndivanani vaari kutaura navo
mukati mevari kudaidzwa nhasi mune vafundisi vavhangeri nemabhishopi mwari achiri kutaura Nasi unu mwari wari kutaura kubudikiza ne mwanakomana wawo Jesu Kristo. Iye ari soko ra mwari kunesu. Tinozwa Debra richiti pakutanga soko rakanga riri po, soko rakanga riri mwari. Ile ripakutanga rakanga riri kuna mwari. Jesu ari soko ra mwari ano tuma vadzidzi vake achiti endai na izvozvo mudzidzise marudzi ose. Matthew 28 verse 19. Mwari vachiri kutaura na nasi.
Tinoona mune mamwe machechi vachiti mwari wataura, mamwe machechi vachingoverenga Bhaibheri chete. Musiano uyu unorevei?
Panyaya yekuti kune mamwe machechi anoti mwari vataura, ndinoona zvinhu zviviri. Chekutanga, ndinoona machechi aya aine rudaviro rwakasimba rwekuti munhu anoparidza soko ramwari akadaidzwa ndimwari. Machechi aya anodavira kuti muparidzi inhumwa yamwari. Saka zvaanotaura handi zvake, zvinobva kuna mwari. Chechipiri, machechi aya anodavira kuti mweya mutsvene ndiye anotaura kubudikidza nemuparidzi. Ndinodavira kuti machechi aya anomira pasoko ramwari rinoti, nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwemunhu, asi vanhu vatsvene vamwari vakataura vachitumwa nomweya mutsvene. Zvinoonekwa pana 2 Peter chitsauko 1 verse 21. Maridzo zhinji dzevaparidzi vemazuvano idudziro yezvinenge zvaverengwa kubva muBhaibhuri. Zvino kana kuine machechi anondoverenga zviverengo pasina dudziro, handizivi kuti ruzhinji rwevanhu mumachechi aya runobatsirwa nani kuti rwunzwisise soko ramwari.
Vanhu vanoti vanzwa mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Vanhu vakangofanana nesu tese. Mutsauko mukuru ngewekuti vanenge vagarwa nemweya mutsvene. Kufanana naJohani muna zvakazarurwa anonyora achiti, ndakange ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu izwi guru rinenge hwamanda. Revelation 1 verse 10. Mwari vane dzimwe nzira dzekutaura nevanhu vanoti vanzwa mwari achitaura. Imwe nzira ngeyekurota hope. Mufananidzo wevanhu vakanzwa mwari achitaura mukurota ndiJoseph naSamuel.
Vateereri, ndibatsireiwo kutenda mufundisi Gladman Kapfumvute mukutipa kwavaita tsananguro iyi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, pamutambo wenhabvu watambirwa kuKamuzu Stadium kuBlantyre kuMalawi, Zimbabwe yaita mangange 0-0 neMalawi. Uyu wanga uri mutambo wekuedzana masimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mumwe munhu anoshaya nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo neZuro. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva remwanasikana. WFP yopiwa mubairo weNobel Peace Prize wegore rino. Zimbabwe yoita mangange 0-0 neMalawi mumutambo wekuedzana masimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.